mabatano haya azimatsa kunyaya dzeZimbabwe masanctions haya nekuextendwa kwaari kuita akangurabvirira nokubvirira ringava gore ramaelection kana kuti gore risiri ramaelection. Saka pari zvino pfungwa dzangu ndodzekuti hurumende yaidere yaona kana kuti varutonga vaidere vaona kuti ndapapi chaipo chaipo patinotadza kuwirirana neEuropean Union neAmerica tipagadzirise, nokuti makakatano aya haasi kuzongonzi tamuka masanctions abviswa pasina zvacho zvakatarwa kuti ndizvo zvinofanira kunge zvichiitwa kuitira kuti masanctions aya ange achibva, nokuti ari kubviringa zvinhu zvakawanda tose tinozviziva nharo dzokuti dai abva kana kuti mademonstration anoitwa vanhu vachivata kuembassy kana kuenda kuna ana Davos. Handisati hangu ndambosongana nopanganzi ndiyo nzira yokuti masanctions anenge akaiswa panyika ange achibviswa. Nzira yokuti masanctions ange achibviswa handifungi kuti vari muhurumende havaisivi.
Dr. Mavaza, pindai tinzwe, munoti nematanho akatorwa neEuropean Union neAmerica pamwe chete nemashoko ataurwa naprofesa Masochi?
America neEurope vagara zvavo vakangotirongedzera miseve, havasi kuda kunzwisisa kana kutibatsira. Chinangwa chavo hachisi chezvavari kutaura, havana hanya nevana veZimbabwe. Chinangwa chavo ndechekubvisa hurumende yakasarudzwa nevana veZimbabwe. Chinangwa chavo ndechekuenda against zvakaitwa nevana veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kubva vamunangagwa vachipinda muhurumende kune zvizhinji zvakachinja. Majournalist aakufamba madiro ajojina, vanhu vari kungodemonstrata usiku nesikati, hakuna ari kusungwa. Vamunangagwa vari kungotukirirwa nevana vadiki nepwere, hakuna matambudziko. Kuri kutosungwa vanhu vanenge vatopara mhosva zvakaita sana Job Scala, kuti vapara mhosva ndo vari kusungwa. Ende havasi kusungwa vasingatongi, vari kusungwa voenda muprocess mumafambiro anoita mutemo weZimbabwe. Dambudziko riri kuita profesa Masocha havasi kunzwisisa chinhu chimwe chete, hatina chatakabvibvisa tikasabvisa. Iko zvino ndikabvunza vamasoja kuti masoja ari kunzi ari kudzvinyirira vanhu, akadzvinyira vanhu papi? Zvakaitika 2018 zvikapfuura, saka masoja apinda papi?
Profesa Masocha, pindai tinzwe.
Paingada kupinda ndipo kuti kwanzi hurumende inenge yakaita zvayakaita. Handina kuti haina kunge yakaita zvayakaita, yakaita zvayakaita chaizvo. Asi panyaya dzamasoja dzavari kutaura kuti zvakaitika yanga iri August iyai after my election, president Mnangagwa vakaappointa commission, the Mondlane commission report ikabuda. European Union yakanangana neripoti iyoyo kuti hongu pari zvino masoja angange asingarovi munhu. Tirozviona ko ripoti yacho iyoyo yecommission yakasetwa chii chamakaita? Zvakatotaura minister weforeign affairs kuti waakuda kunangana nokutaudzana navakuru veAmerica. Ndokukura kwatingati ndokwatinoda ikoko kuona muhurumende kuti aiwa ngatitaudzane tiri vanhu, togarisana pasi totaridzana evidence yezvatakaita. Kuti kwaizvi zvatakaita hamuzvionivo here kuti zvinokodzera kutibvisira masanctions akati akati? Confrontation to confrontation haina kwainotisvitsa.
Dr. Mavaza, hanzi Mosande commission nezvimwe zvese zviri kunyunyutwa hapana chati chabuda pachena kuti chagadziriswa, asi hurumende inenge ichingotaura kuita godzera pamuromo.
Zvino masanctions kana achinge awedzera sezvaaitwa izvi, zviri pachena kuti munhu wavari kurwisa haisi kodzero yevana veZimbabwe, asi vari kutouraya vana veZimbabwe. Nguva ino yedepression, nguva ino yenzara, nguva yemari iri kunetsa munyika dzese, mowedzera masanctions kune imwe nyika. Zvinotondirwadza kuti tine hama dzedu dziri kunze dzinotosapota masanctions iwayaya. Saka ngatibatanisa vana veZimbabwe titaure soko one kuti pasi nemasanctions. Hazvitibatsiri.
Ndikubatei muromo, Dr. Mavaza. Ko iyo hurumende yakabatanawo nevana veZimbabwe ichigadzirisa zvacho zviri kunzi zvigadziriswe kuti masanctions acho abviswe?
Hakuna chisina kugadziriswa. Iko zvinezvi tinongori nenyaya iri kunzi ngatigadzirisei panyaya dzekuvhota. We are doing the best ezvoso triple C, yaane access kuzvechitv, ine access kuherald, ine access kumapepa ese, imari yavo chete. Zvanopezi kada kuitawo advert inobhadharawo, hakuna kupiwa mahara.